Ine ndini jonga kandemiri nichiti heno imisere nhau dzanhasi muvhuro gumi guru 17, 2016. Vaimbowe gavhuna wedunhu reMidlands vaSifasi Musipa vanoshaya. Ukuwo vaimbowe murwiri wehondo yerusununguko uye vari vebato reZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru vakudzai mbudzi vanoshaya kumasvingo. VeHashtag tajamuka sesijikile pamwe nevechidiki vebato reMDCT vanoedza kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo avari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Vagari vemuHarare votyira kupararira kwezvirwere zvemanyoka zvichitevera dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri. Tichakupai zvakabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yakatambwa mukupera kwesvondo. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nezvekushaya kwavaSifasi Musipa pamwe nemabasa avakabata. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu nekudzvinya pakanzi like.